Naona rangu dona kuti vanhu vanenge vakushawa yatinoti ya confidence kana kuti chivimbo nezigi. Pazvakatangira ipapo kuti vanhu vanga vasina chivimbo yes, asi pavakazeta vakazorerutsisa simba nemoda 40% paya paya. Zvinhu zviviri zvakaitika paya. Chokutanga ndechekuti vanhu vakazoona kuti asi harina kunge riri backed by gold. Nokuti gold resimba raro riri kukwira yazobitora sei kudaro. Namba chito chokutanga. Echipiri hurumende yakaramba ichingotaura kuti no but is gold rashi tinaro asi havasi kuritengesa kuti vachidii vachisimudzira zigi then chechipeu chekupedzisira hurumende yacho haisi kutorawo zigi racho nokuti zvimwe zvinoita kuti vanhu vavimbe nechiunu iwe vachibika kana uchidya kana iwe vachibika usingachidyi vanhu vavimbe ndoparine yacho ipapo
asi pangaitwe sei kuti vanhu vakwanise kuita chivimbo chekuti mari ikwanise kudzikamawo
ndoona kuti vanhu vanenge vasingaaisati nyaya yakuvimba nevhiki chete ipapo donga tatipadarika vanhu havachatovimbi nevanhu vacho vane vakaitipa zigi vacho like handisifungi kuti vanhu vazhinji vemuzimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende iripoi kuti vanorevesa ani munozvitangarira kuti paya bondinoto yambozevo yakabhekiwa akuna zvivakuona kuti iyi inoziva yainga sekunzi yakabhekiwa but ona kaina saka vanhu vaakutoti tinovatemba vanhu vavava kana tiisakungorasikirwa nokuti ngatimbotaura zvinhu zvatiri kuona izvozvi wanga nemari yake iri muzigi pazvakangonzi yaruza mali pazvikorwa nezvevhengi rata munhu wakaruza hafu yemari yaanga anayo kureva kuti upfumi hwanga unawo watoruza half of it imagine kuti unonge number 4 wofufirwa nembiri ipapo ipapo kuti hadzisasipo zvanopeza saka zvinorwadza vanhu izvozvo zvinoita kuti uzovimbazve zvinonoita chivimbo kana warasika chivimbo kuzochibhildazve kuti chidzoke chivimbo ichozvo zvinotora nguva
ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imo marabhize to
chinyaya kuti mari dhindwa yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda asi mari iyi inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo kuti yatinoti malong term loans saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatikwanisa kubata zvakanaka maremitenzi aya anobva kudiaspora zvinoreva kuti munhu wega wega ada kutovaka rodhi unoshandisa chii vatotoprinda.